Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 17, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change chinodomawo Wilson Mwencube semutungamiri akafanobata matomu. Mutungamiri wenyika vaemazino Munangagwa vanopinda musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenomwe kuEthiopia. Vagari vekumbire kumashonaland central wechema nenzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. National Standing Committee yechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change chiri kudivira va Sevengezo Shabangu vanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru. Nasi vasangana Bulawayo vakasunga kuti chigaro chemutungamiri webato chakasiwa na Nelson Chamisa chinge chichifanobatwa na muzvinafundo Wolfman Ncube avachange vachichinjana na vatenda ebiti pamwe na amai Linette Karenyi kusvika bato iri raita musangano mukuru weCongress. VaJacob Mafume ndo vasarudzwa kuti vange vachifanobata chigaro chemutauriri webato. Izvi zviri kuuyawo apo chimwe chikwata chebato reCCC kuburikidza neCitizens National Assembly chakadomawo waJameson Timba kuti vafanotungamira bato iri uye kutungamira komiti inonzi iri kutaura navachamisa pamusoro pekungosiya chigaro kwavakaita. Taedza kubata mutauriri wechikwata chavatimba vaPromise Mukwananzi asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMafume kuti tinzwe mafambiro aita musangano wavo kuBulawayo.
VaWashman Ncube ndivo vachange vari acting president webato reCCC. Sezvamunoziva mukuru weCCC akanyora mugwaro achitaura kuti iye achambomira kutungamira CCC ari kumbodzikamisa pfungwa nekuteshera mafungiro kuti achazoudza vanhu kuti achazoita sei. Saka takasara tine party yanga ine mavice presidents. Saka paonekwa kuti paisaita nhonga watonga yanga yakuitika nekutumbuka kwevanhu vanga vachiti vava matungamiri, tikati regai paite mutungamiri weCCC kuitira kuti vachengetedze maparlamentarians, vachengetedze makansela, vachengetedze gwara remusangano, vanhu vachikurukura kuti vofamba sei panext congress ichaitika.
Saka vachanga vachibata chigaro kwenguva yakareba zvakadii?
Vanenge vachiritweta sezvamuno remember, tanga tine mavice presidents matatu, vachange vachiritweta vaWashman Ncube, vatenda ibiti navaLenoti Kore, vachibata ivo kumazuva anoita 90 days each, vachiitisa kuti tinge tichidzikamisa hana vanhu vachiona kuti vofamba sei munyaya dzezvematongero enyika.
Tiri kunzwawo kune chimwe chikwata chiri kutungamirwawo navaJameson Timba chichiti ndo chakabata matomu kuCCC. Saka muchapagadzirisa sei sebato?
Ndokutumbuka-tumbuka ka kwataitaura. VaJameson Timba havasati vamboelektiwa kana kuti vanhu vazive kuti vakabva nekupi, saka vanga vangoisawo musoro yavo.
Saka vapinda ava vachange vachibata zvigaro kwenguva yakadii kusvika maita Congress?
Congress yedu sezvamunoziva yanga ichifanikwa kuita gore rino ichiitwa munana September nana October saka ndiyo zvichange zvichiitwa nema acting president avo kuti vakwanise kusesekedza musangano kuti uzokwanisa kunge uchigadzirikana munoziva musangano wedu wanga usingachasangani kuma branch kuma wadzi kuma province kuma district vanhu vanga vangomuona pazvivhitivhiti pasocial media nepamwe pakadaro saka toda kuti tichigadzirisa gwara remusangano ratakajaira rinova iro kuti vanhu ngavasangane vataurirane ndonzira yatakasiyirwa navatsvangirai
vanga vari vakafano bata chigaro chemutauriri wechimwe chikwata chebato reCCC vaJacob Mafume vari parunare muBulawayo neStudio 7.
The Voice of America.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nenomwe kana kuti 37th Ordinary Session kuAddis Ababa kuEthiopia, uko vati Zimbabwe iri pamberi nechakare panyaya yedzidzo muAfrica, uye Zimbabwe yagara yanga ichisimudzira zvidzidzo zvescience. Musangano wemazuva maviri uyu watanga nhasi uye unopera mangwana. Mukusiya nezverwendo rwavamunangagwa, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Hatizive kuti ivo wose munhu mumwoyo mavo vanenge vachifunga sei, asi muchitarisa zviri kuitika munyika pari zvino, mune kuungudza kwakanyanya, vanhu vari kuchema, vanhu vari kuridza mhere nekuda kwekupazwa kwemisha yevanhu vazhinji zviuru nezviuru zvevanhu havana pekugara nekuda kweoperation iripo iyi yekuputsa dzimba dzevanhu. Saka idambudziko guru rekuti semutungamiri wenyika yeZimbabwe vaifanira kunge iko zvinezvi vari kusangana nevanhu uye vachisangana nemakurukota ehurumende security forces kuti chii chiri kumboitika. Kana kuri kuti ndivo vakatuma kuti endai munoputsa dzimba dzevanhu, vaifanira kuti vanzwe feedback yekuti zviri kurevei kuvanhu. Saka handifunge kuti vaifanira kuenda kumusangano iwoyo, zvinhu zvakaita manyama amire mirongo munyika kudai.
Musangano wakakosha zvakadi tichiona kuti vamunangagwa vakangopinda munyika vachibva vapfuurira kuenda kune mumwe musangano, vachibva kune mumwe musangano kuDubai uku.
Hapana chandinoziva chakaunzwa nemusangano iyoyo yeAfrican Union. Ndo atinoti matalk show ekuti vanhu vanongoenda kunotaura vachibuda pamavhidhiyo kuti vanga variko. Asi atina zvatakaona zvinobatika munyika, education, health, infrastructure, zvinhu zvese zvakangodhakwa. Saka ispace yekungonoratidzawo kuti ndiri leader, asi maleaders vamwe vakaita savaimbova mutungamiri weBotswana Ian Khama vaisatoenda kumameeting eAfrican Union, vaingoatenda mameeting eSADC as African Union vaitiwo kupedzera huko padehwe reshindi. Hakuna chinobuda ikoko.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Chirikadzi yevaimbova nhengo yebato reCitizens Coalition for Change yakapambwa nekupondwa kumabvuku muHarare pamberi pesarudzo dzemabielections dzakaitwa muna zvitagore rapera vatapfuma nei Masaya. Amai Maria Juau vanoti vari kushushikana zvikuru nekuti mwedzi mitatu yatodarika pasina kana munhu atasungwa pamusoro pekupondwa kwemurume wavo. VaMasaya vakapambwa nevanhu vakanga vakapakata pfuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzeZano PF kana kuti vasori musi wa 11 mbudzi vakazowanikwa vakafa uye mutumbi wavo wakachekwa-chekwa. VaMasaya vakapambwa pamwe chete neimwe nhengo yeCCC vaJeffrey Kalosi, apo vaitsvagira mumwe wavo weCitizens Coalition for Change vamunyaradzi kufa hakutizwi rutsigiro rwekuti vave mumiriri wemabvukuta Fara mudare reParamende. kupondwa kwavamasaya kwakashorwa zvikuru neUnited Nations pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu achiti hurumende inofanirwa kuferefeta nyaya iyi neudzamu uye kusunga vakaita izvi. Amai zvavo vaudza mutungamiri Nkomo Studio 7 kuti izvi zviri kuvakatyamadza zvikuru.
Shuwa ili kubva November kana kumbuti kuita kunge pasina zvakaitika. Saka zvinhu zvinorwadza kuti saka iwo mapurisa vakanyarara pachikiro chakaitika ichochi ichi mavari vari kunzwa sei. Ini ndokurwadziwa kuti munhu ende munhu anga aine mhuri kungonzoti apondwa kana musiwanda kenational reporter nyayangu saingonditenderedza patiwaidzwa chokwadi kuti vamasaya akusitira. Wakangondiwanzira kana muchinge madzoka kumba kana paine zvamunenge maonawo zvamunenge manzwa munodzoka mupurudzo. Saka pandakazongwa mande kuti vamasaya akusisira taona masaya washaya. Nanhasi hanza ndayanyatsomusvika muchira ndichiurwadziwa.
Zvii zvamungakurudzira mapurisa acho nehurumende kana vakateerera pari zvino?
Ichandokurudzira hangu kuhurumende nemapurisa acho. Taitika chitiko chakadai, basa ravo ndirekutsvaga mufi kuti vakazviita ndanani uye zvakafamba sei. Unoteedza ivo vanenge vari kuzivawo kuti kubudisa chokwadi ndochavanenge vasiri kuda kubudisa chokwadi. Vanenge vari kuziva kuti kuti bhati timu rakazodai riini unofunga ndo rakadai kati vakangonyarara. Saka kunyarara kwaomanja ndizvo ndinosema ndikuti vakazvitoro siriasi vakarwadziwa here kana kuti vakangotiwo hanhenu.
Musati mambokurukura nemagweta kuti ange achimhanya nenyaya iyi achikurudzirawo kumatare uku kuti nyaya iferefetwe.
Handina handina gweta randakambotaurawo naro.
Kune avo vakanga vasingavazivi vamasaya, mungati murume wenyu munhu akanga akaita sei?
Murume wangu sikugarisana kwataita. Munhu anga akamira pachokwadi chanenge pabasa ringave ramwari ringave cheiroti zvavo pawakazobatwa pavairiro ndekuti zviite zvakanaka. Nguva basa ramwari hakuna chinhu chavaironga chisingaendeki. Chero kana ikoko hakuna chinhu chavaironga chisingaendeki. Munhu aiti akamira pazvinhu zvake chaiendeka. Kuti wambonetsana nemunhu wambotukana nemunhu usika pakurovana ndinganyepa.
Kana pane vanga vachiita zvematongero enyika mumhuri vachiri kuzviita here kana kuti vakutya kuti togonawo kupondwa pasababa?
Vekumhuri kwavo vakatya suva chona wazvaitika ndopa wakatya. But kana ipapo vamwe vasinganzwisisi kuti ndo zvavangovari asi vaibuda pachena kuti inini hangu izvi ndo zvandakutiza ndo zvandakutiza. Kune vamwe vangwariwo kubatwa rimwo patiangokurudzirwa kuti ngatimbodai. Saka zvakangooma.
Semunhu wemurume vamasaya vaimbokushandirai vachishandira mhuri yavo, pari zvino muri kuzviita sei? Uri sei upenyu?
Kubatsirwawo ndichini makanzuras mainzi kana sikofizi yemwana vakayabhadhara. Vanotiwo vakagara ivitoto vanotende munoti vemasaya zvekufamba sei pane chavasina here kutenga vanhuvoivo nazvo chikare chikafu mari yeschoolfees ndakangoti kuti vabhadhara.
Vari kuinda kuchikoro vana vangani?
I1 chete ari fomu fomu.
Vanga vari amai Maria Zhuwau vaive mudzimai wenhengo yeCCC yakapondwa kumabvuku vatapumanei masaya vari parunhare muHarare namutungamiri Nkomo Studio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemusi wemuvhuro nezvenyaya iyi.
Muchirongwa chedu cheLight Talk nemuvhuro kukadzi 19 na 8 p.m. tichange tichikurukura nyaya dzekurima mbeu dzakaita semhunga, mapfunde nezviyo idzo dzinogona kupedza nzara mudzimba munguva ino yekushanduka kwemamiriro ekunze. Tichanzwa kubva kuna muzvinafundo tafadzwa naShema Baudi avo vanoshanda neUniversity of London kuBritain. Tichanzwawo pfungwa dzedzimwe nyanzvi munyaya dzekurima kusanganisirawo pfungwa dzevarimi. Sanganai neni Evans Zininga paLive Talk nemuvhuro na 8 p.m. apo tichatarisa zvakadzama kurima kunopedza nzara muZimbabwe pamwe nekuvaka utano hwakanaka hwevanhu.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipapurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Martha Fox avo vanova ivo munyori wemabhuku. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu chii chakaita kuti mutange kunyora mabhuku semudzimai.
Chakaita kuti ndinyore bhuku kuti one day ndakangotanga kunzwa mudumbu kusingamboti kutsike kufamba zvainesa ende kuti ugare saka ndaifana ndakarava saka ndakaita 5 days ndiri constipated apo saidi ndichikwata apo dumbu rinenge richifuta kanga kuna nemhuru yosina. After 5 days ndipo ndakazokwanisa kudraivha ndopa ndakaenda kwa doctor ndokubva akandiudza kuti it's because of my fibroid. Kwa doctor obviously vanowanzokurukira zvisekera but ini ndakati arekenimboona kuti hakuna chinge. Once nchini katika akati kujenyama kuna kundi cha mafaiti. Sio dhaka zenu zote research yangu kundo kwa dato zenu zote ashishua kuna wana wakawanda wa kutoa uti. Kata tangu chiza staff mafaiti zaga tangu upira. Duo panda kazi discover inondi au kala inzai from doctor tupi. Duo panda kai chaya. And sure enough na katona 18 kundo kanga kusere. Pain kanga ngapasi sina. Duo panda kato zenu zote. Baadhi duana jizwa kupitia jiji usiku ni yako kwa nani kazi. Kind in a Yafa, Jinjin was a Tongo Paran, which are Pana name a taxi at digestive system because you know bacteria put my toxins have been put. You hear as you deem this look on the one of the money my toxins are Kawanda.
Bukurin is known to she, we are no one who could be.
Bukurin would know the from pain to victory. Or not all of my story, ye pain young near Fuji and Akazo Chinja. And my recipes is Kutuka for 30 days, Umona 18 in your body, especially for me and my fibroids. And then it's about to back in your weight loss because you know what the business is done necessary in the market. That up Amazon in Japan, and I'm going to go black from pain to victory.
Tinoona zvakare munoti imi munoshanda nekukwanisa kunge muchibatsiro vamwe vari kumusha vanenge vari kuda kuuya kuCanada kuita mamwe mabasa mune muchizviita seizvi.
Kunokuanda kune nzira dzakawanda unogona kuyezovhizita nedzimwe nzira izvozvo zvinona anonzi immigration consultant saka ndinova nandoziva then kozoti vaye vari kuda kutsvaka mabasa kaestablisha employment agency jese kakapedza challenge yangu sara chete ndeyekuchiwana vanhu vacho vari kutsvaga vanhu vanoshanda from outside.
Asika pane vamwe vanochema chema vachiti ivo pane vanhu vakadyira mari dzakawanda dzevanhu vari kunana Zimbabwe nekune dzimwe nyika dzemuAfrica vachivatiwo vachavaunza kumafura nyoro akadai seCanada. Imi munochengetedza sei panyaya dzakadai?
Itosengetedza panyaya dzakadai nekuti hatisere mari yemunhu. Kampani yatinotsvagira ndiyo inotipata. Kuno kumakampani ako haungounza munhu. It's very strict. Kune inonzi labor assessment impact. Government inenge ichitarisa kuti iwo uri kuda kuemploya munhu ari kubva kuZimbabwe munomuwata here. Saka that process ikaitwa munhu iyeye kana ane iyo inonzi LMIA yacho anenge aqualified kuita sei pakuhaya. Saka step inoitika ndeyekuti toti takontracta nekampani iyoyo tichazireva isusu vakawana munhu tomuita pre qualify interview online kuti tione kuti tiri kunzwa here the right person. Hatina sendi natinotora patinomuendesa kukampani paanozointavhiewa necampani yacho iyoyo akawana basa ndivo vanozomugadzirira work permit vanenge vane LMIA already. Saka vakumugadzira work permit kana zvaakuda zveimmigration unofanira kutsvaga munhu ari license ari qualified. Pane mawebsite ari kuno kukanda. Saka machances ekuti munhu abirwe mari hapana because isusu kampani yedu hatitobvumidzwe kutongobata mari munhu akangomharaunda tamupa 10 devazeti andibatsire kuuya license inobvata 24. Vanenge vachida kundifollowa vachida kundirwa movi ndinondifollowa pafacebook ndopandiri very active ndinosendera message kumessenger ndinoshandisa zita rangu MATHER then last name FO.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitaura pamusoro penzara inonzi yapfunya chisero mudunhu rembire kumashonaland central. Muguziya nezvenyaya iyi tabata mugari wekumbire uye vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato reCCC mudunhu iri vaBlessing Karembera kuti tinzwe zvizhinji.
Dambudziko rakanyanya kukura pane inonguva nderekuti vanhu vakuvara nenzara, hakuna chikafu, mvura haina kunazonaya zvakanaka. Kune avo vamwe vanowanzorarama nekurima mumarutivi erukova, chikafu chavo chakayeridzwa nemarukova aya, havana chekubata. Ndo vamwe varikutongotarisirwa kuti vangangowanawo zvekudya. So pari zvino hakuna mvura, mbesa dzese dzakaoma, kuri kupisa zvakanyanyisa.
Vanhu vangani vakatarisana nedambudziko ramuri kutaura iri vakarembera?
Panhamba yevanhu vari kuda kubatsirwa pachirungu tingangoti i36,000 people, iri constituency yese zvayo, nekuti vanhu vakaomerwa pari zvino. Ndingangoti chikafu chinogona ngechikwana pamhuri inenge iine mudzimai nomwana nomurume, vanhu vatatu ava. Tingangoti pamwedzi vanoshandisa 20 kg yehupfu kuti vakwanise kunge vachibika, nekuti vanhu vanorarama nekudya sadza.
Muri kutaura nezvekuti hakuna kunaya, kune drought mudunhu menyu, asi tiri kuona kuti vanhu havasati vatanga kudya zviri mumunda. Muri kutaura here kuti drought iri rakakanganisa gohwo regore rapera?
Pari zvino tingati drought iyi hongu yakanganisa mararamiro evanhu, nekuda kwekuti pari zvino vanhu dai vaakudya mananga, dai vaakudya mapudzi, dai vachidya chibage, chinyoro, chinoita kuti vave vanokwanisa kubatsirikana. Nokuti mararamiro evanhu mumbire havazi malarge scale farmers panyaya yemukohwo wavo, zvavanenge vakohwa zvinonovasvitsawo mune mumwe mwaka. Saka pari zvino dai vanhu vanga vari kutodya zvandataura izvi. Saka ndo tiri kuti drought iyi yakanganisa zvikurusa kuti vanhu dai vari pane chimwe chinhano chekuti vari kudyawo zvimwe zvirimwa zvavo.
Tiri kuonawo zvakare WFP iri kupa chikafu kuvanhu. Havasi kukwanisa here ngo vachipinda mudunhu menyu, kana kuti vanhu vemudunhu menyu vari kusiyiwa muchirongwa ichi?
Pari zvino hapana maorganizations ati ambounza chikafu kuti vape chikafu munharaunda. Asi pajurujena muri muwadhi 3 vanhu vakapiwa hupfu nehurumende, asi hupfu hwacho yakanga iri ma20 kgs ari 15, achinzi azopiwa vanhu pahousehold yoga yoga. Asi munoona kuti mujurujena mune vanhu 100 plus, kozoti vakwegura vanenge vari more than 15. Saka mapiro akazenga akuitwa hupfu uyu vakanga vakuti ngatichipa yevakwegura. So vakazopedzisira vanhu vaakupiwa ma20 kg vanhu vachigovana vari vaviri, zvoreva kuti 10 kg pane vanenge vakwegura.
Ko madzishe emudunhu menyu pamwewo nehurumende vari kuti nedambudziko iri?
Madzishe vanenge vachitonetsekanawo nekuti zvinozoitika ndezvekuti vanhu vanenge vaakutoendawo kune madzishe vachiita sei vachinopotera nekuti vatsvage rubatsiro. Asi dzimwe dzenguva madzishe anosvikawo pakuremerwa.
Ivo vagari vari kuti nezviri kuitika vachitarisa pashoma izvozvi?
Vanhu vemunharaunda yembire vari kutoshushikana nenyaya yechikafu ichi, kuti hakuna chikafu chiri kuwanika, uye pese panenge pari kuda kuitwa madistribution azvakafanana nembeu nezvimwe zvakadaro, panozopedzisira paakupinda mapato akafanana nefazi vachizoda kuvhiringidza kupiwa kwevanhu kwavanenge vachiita zvinhu izvi. Ivo vacho ndo vanozenge vaakutotora zvinhu. Saka vanhu vari kuchema pari zvino nekuti bhakiti rimwe chete rechibage riri kutengeswa $12 kusvika ku$15.
Ko pari zvino vanhu vari kumborarama sei vakarembera?
Pari zvino vanhu vari kutambudzika. Mararamiro avari kuita vaakutoita butter trade, vamwe kwaakuchichinjana nembudzi munhu opiwawo kana riri bhageti rechibage, kana kuti kwaakuchinjana nehembe, anenge aine hembe uri kana zvibhutsu munhu opiwawo chibage. vanhu vakutoita zvekutosunza.
Zvichemwe zvezvimati mazvisvitsa here kune miriri wedunhu renyu pamwe nemapazi anoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu?
Hongu zvicheme zvinosvitswa tine mamwe magurutsa atina vanenge aine vanhu vose vane mapato kugariswa kwakanaka zvevanhu vanenge vari mawhatsapp group munoitwa madiscussions akadai. Asi chinonyanya kuzoshamisa ndechekuti vacho vanenge vari vatungamiriri vedu havazowanika vachizotipawo kana feedback yekuti zvinhu zvakamera sei.
Vanga vari mugari uye vakakwikwidza kuti vange vachimirira mbire mudare reparamende, vakamirira bato reCCC vaBlessing Karembera vari parunare neStudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu. Takundikana kubata mumiriri wembire muparamende vaDeft Butau pamwe chetewo nefazi kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, vamwe vatsigiri vemutambo wenhabvu vanoti makundano enhabvu yemuAfrica AFCON 2023 akaitwa kuIvory Coast yaive vhura meso inofanirwa kunge yakapa Zimbabwe gwara rekutevera. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makwikwi aya akatambwa kubva musi wa13 ndira akapera musi wa11 kukadzi apo Ivory Coast yakasimudza mukombe uyu mushure mekurova Nigeria 2-1 mufinari. Muri yenhabvu munyika inoti makwikwi aya yaiva vhura meso kuti Zimbabwe igadzise zvinhu kuti maWarriors akwanise kusvikawo padanho raikwikwidzwa iri. Chekutanga aimbotambira Capes United Frank Nyamukuta anoti ari kukatyamadzwa kuti Zimbabwe iri kutarisira budiriro iyo isina nhandare kana imwe chete zvayo yekuti chikwata chenyika chitambire mitambo yacho. Anoti nyaya yedzinhandare iyi inoda kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti zvinonyadzisa kutambira mitambo yepamusha mune imwe nyika uyezve zvinokanganisa matambiro echikwata chacho.
Ngatigadzirei maground, not to go and play international football outside your country is so embarrassing to be honest.
Zimbabwe yatarisana nemakundano e2026 World Cup apo ichatamba mimwe mitambo pamusha neBenin, Lesotho, Rwanda neSouth Africa. Gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa pachadzoka mitambo yeWorld Cup asi aka akasike kutanga vachivimbisa izvi asi pasina chinobuda. MaWarriors akatambira mumwe mutambo wavo wepamusha we2026 World Cup neNigeria kunyika yeRwanda uko vakaita mangange 1-1. Kunze kwe2026 World Cup, Zimbabwe ichange ichikwikwidza zvekare makundano emunzira yekuenda kuAFCON 2025. Mutsigiri weDynamos vaAdam Mukwasi vanoti pamusoro penhandare Zimbabwe inofarira kupa basa murairidzi ane ruzivo rwenhabvu yemuAfrica.
Tadii kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chai tinosvika. Takambenge tiri mulevel yakanaka nekuda kwevana vedu.
Zimbabwe yanga ichirairidzwa naBautema Brito wekuBrazil uyo akadzokera kuPortugal kwaanogara mushure mekupera kwechibvumirano chake chebasa. Pamusoro pezvo muongorori wemutambo wenhabvu vaBozwo Marimo vanoti vari kutungamira nhabvu veNormalization Committee vanofarira kuronga mitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvine mazita mukuvaka maWarriors.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe ekuti tinokwanisa kunge tichigadzira team yedu.
Vamwe vatsigiri venhabvu vari kukurudzira maWarriors kuti ateverewo tsoka dzebafana bafana yekusouth Africa iyo yakatamba zvinomisa mvura kuAFCON 2023. MaWarriors eZimbabwe akadzoka munhabvu yepasi rese musi wa11 chikunguru 2023 mushure mekumbodzingwa neFIFA nemhaka yekupindira kwehurumende mutungamiri wenhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.